mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 18 Zvita 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana matatu ane gumi nevana 314 vamunangagwa vanoti zvipinga mupinyi zvainetsa vana muzvina bhizimisi vemunyika nevekunze mukuedza kutanga mabhizimisi muzimbabwe zvichabviswa sangano rezimbabwe agricultural professionals and technical association rinoti hurumende haisi kuita zvizhinji zvayakavimbisa vashandi iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana matatu ane gumi nevana 314 zvichitevera kufa kweumwe munhu kumashonaland east nezuro nezuro kwekare vanhu zana vane gumi nevanomwe 117 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe uye vose vakachitapurirwa muzimbabwe muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mana nevatatu 143 bhulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevashanu 85 vafa nechirwere ichi bhulawayo ichiteverwa nemanicaland ine vanhu makumi matatu nevaviri 32 vakafa nechirwere ichi vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru gumi nechimwe zvine mazana manomwe ane makumi mana nevapfumbamwe 11,749 vapora munyika vachiita zviuru zvipfumbamwe zvine mazana masere ane makumi matatu nevatanhatu 9,836 mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nezuro vakati mazuva ainetseka vanoda kutanga zvemabhizimisi muzimbabwe apfuura vamunangagwa vakati zvipinga mupinyi zvose zvainetsa vana muzvina bhizimisi vemunyika nevekunze kuti vatange mabhizimisi muzimbabwe zvichabviswa vanodzidzisa zvemabhizimisi padefry university mudunhu reohio muzvinafundo eliot masocha vanoti zvataurwa navamunangagwa izvi hazvisiri zvitsva sezvo vamunangagwa vakataura zvimwe chetezvo pavakatanga kutonga vanoti pari zvino vamunangagwa vaifanirwa kuye vanotaura kuti tasvika papi nenyaya yekurerusira vana muzvina bhizimisi sezvo zvipinga mupinyi izvi zvaifanirwa kuve zvabviswa makore mazhinji apfuura
taifunga kuti pari zvino vakatobvisa zvipinga mupinyi izvozvo nokuti handiko kutanga vachitaura izvozvo pavakapinda pachigaro chavari ichocho ndo zvavaitaura kuti vari kuzobvisa zvipinga mupinyi izvozvo zvinoita kuti mabhizimisi angavokunze azvione zviri nyore kuita mabhizinesi muzimbabwe saka takunzwa zvemachoko iwawozve ava kutaurwa kwapera makore akati kuti tinozoshaya kuti zvinhu zvichaitwa here izvi kana kuti zvinhu zvokungoda kungotaurwa kuti zvinyaradze ruzhinji rwezimbabwe pasina chinoitwa nokuti pari zvino taifunga kuti purezidendi vachabuda vachiti zvataita kubvira pashoko rira takambotaura tichapinda kuti vamabhizinesi zvivanyorove kuti vaite mabhizinesi muzimbabwe ndeizvi saka zvavari kutaura izvi handi nyaya tsvai yavari kutaura yakambotaurwazve vaimboitei makore ose zvichatora nguva yakadini kuti vakwanise kuzvitasamudza kuno register ma business ya kuno nyoresa ma business ya kuti vane mari vatenge pa business zvinge zviri zvinhu zviri nyore zvekuti zvinokwanisa kuitwa nezuva rimwe chete sezvinokwanisa sezvinoita kune dzimwe nyika dzakaita seAmerica ukaenda kuno register business rako zvinhu zvinongoitwa pazuva iroro zvese zvinhu zvaunoda munyika zvinokwanisa kudi kuita zuva iroro zvinoti paana makore president vachingotaura zvinhu zvimwe pavataura havana zvekunge vatitaurira kuti tisatora makore amangani kuti vagadzirise dambudziko iroro ravanoona riripo
iro dambudziko racho rava nenguva richinzi rogadziriswa asi risingagadziriswi ndezvipi zvipingamupinyi zvamamuka muchiona
chinonyanya kunetsa ndicho nguva inomirirwa nomunhu unenge aine mari dzake achida kutanga bhizinesi muzimbabwe kuti mapepa ake ange achifambiswa mberi nokuti mubhizinesi tinoti isu nguva imari saka unopinda muzimbabwe uine mari yako uchamhanyiswa kuofisi iyi yavanondoti ofisi iyoyo zvinogona kutora mazuva akati akati kuti zviitwe wobva akuonzi chiende kuofisi yakadai ndo chimwe ichocho yekuti nguva inopedzwa navanhu vane mari vachida kuita mabhizinesi avo yakawandisa kune dzimwe nyika vachingotora nguva shoma shoma saka ndo kwavanozoenda ikoko kwozoti chimwe futi chinonetsa ndecheuori hwokuti munhu wacho unenge achifanira kuti anyorese mapepa ako unenge achida kutotendwa kune shumoya yekuti kwai munogona kutenda here zvino kune dzimwe nyika hakuna izvozvo nyika dzine mari dzakaita seamerica hakuna izvozvo kuti tanga wabhadhara munhu kuti azoita basa rake zvinoitwa bhizinesi nokutanga mabhizinesi zvakawanda zvinoitwa asi uori hapana usingakuzivi muzimbabwe kuti hurimo kubvira kuna purezidendi vanoziva kuti hurimo hwakatodzika midzi uori hwohwo ndo hunoita kuti vana mabhizinesi vaone kuti zvinhu zvinorema izvi kuti padanho roga roga randinenge ndichida kuita bhizinesi pano mumwe munhu unenge aripo akagara mapepa angu achida kubhadharwa kuti aite basa rake
vakatizve vanotarisira kuti pachava nekushanda pamwe chete pakati pemabhizimisi nevaya vehurumende dzematunhu kauti provincial authorities mukusimudzira upfumi hwematunhu munofungei nazvezvi
itarisiro yavanofanira kunge vanga vachingova nayo kubva kare haisi tarisiro tsvai chavanofanira kunge vachitaura padanho rino ndechokuti ivo tarisiro yavo iyoyo haina kunge ichibudisa chinhu nokuti hapana chavasingaziva apa kuti zvinhu zvinenge zvakaita manyama nemire nirongo hapana ino hatisati masteps aya ayawokuti uchipinda muzimbabwe nemari yako tanga apa tanga apa tanga apa ndo havaidero vatotaura ipapo kwete kuite zvine izvi unoenda muzimbabwe pano wondotsvaga kuti ndonanga papi ndobetserwanani ipapo saka tarisiro yavanoti vanayo iyi haisisai itarisiro somunhu wabwa ari muhurumende kubva 1980 itarisiro yavanofanira kunge vanoti vanayo kubva kare
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 sangano rinomirira vashandi mubazi rezvekurima reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association ZAPTA rinoti hurumende haisi kuzadzikisa zvizhinji zvayakavimbisa vashandi mumusangano yavakaita navo munyori weZAPTA vazivai sezhou vaudza Studio 7 kuti vave nenguva vachiudza hurumende kuti vashandi havana zvikwanisiro zvekuita mabasa anodiwa nehurumende musi wa21 zvita usati wasvika asi hurumende haisati yavapa zvikwanisiro izvi zvinosanganisa michina inoratidza nzvimbo dzepakashandwa muchirongwa chepfumvudza anonzi GPS coordinates vazhou vanoti nyaya iyi yakataurwazve mumusangano wavakaita masvondo maviri apfuura hurumende ikavimbisa kuti ichagadzirisa nyaya iyi asi hapana chati chaitwa vachiti vanotya kuti vashandi vanozopomerwa mhosva yekuti vatadza kuita basa nenguva ivo vasina zvikwanisiro zvacho tabata mukuru anoona nezvavashandi mubazi iri vaGibson Chijarira vakati titaure nemukuru weAgritex vaStanslay tapererwa avo vatatadza kubata
tine taski yakapiwa kumadhumeni yokuti vanofanira kuenda pamurimi mumwe nemumwe pakacherewa makomba epfumvudza vachitora information yavanofanirwa kutora ine chekuita nekutora maGPS coordinates zvinova zvisingagoneki kuitika nokuti vadhumeni havana kupuwa magadgets ekuti vatorese maGPS coordinates. Zvino pane madeadlines aripo akatopiwa kuti by 21 December macoordinates anenge achidiwa kumahofisi ekumusoro kuHarare. Isu sezapta tiri kuti 21 December haigoni kubatwa. 21 December kana ichibatwa ichabatwa nevamwe vaviri vatatu kana pane vakapiwa magadgets anoverengwa kuti akapiwa vadhumeni. Ivavo ndo vanogona kubata 21 December. Asi momo ema members yedu havana kupiwa magadgets iwayo, saka havagoni kubata deadline remusi wa 21 December vachiendesa macoordinates iwayo. Information iri kudiwa, iri kushota, iri kutadza kuti due date ribatwe nenyaya yekuti vanhu havana magadgets ekushandisa, havana mishina yokutoresa macoordinates. Asi kana mishina dai yanga iripo, yatakakumbira kuhurumende mazuva akapfuura, tikati isu tokumbirawo kuti dai taona mishina kubva muna October, takaikumbira nanhasi hatisati taiwana. Iyoyo kana tichinge taiwana, ndo maturusi atinoda kufamba tiinawo tichishandisa. Tikatarisa nguva inoyi, mvura iri kunaya, vanhu vedu havana kana zvokufambisa, havasi vose vakawana midhudhudhu. Mudzinzizi hamukuroseki netsoka umu. Pose pavanofamba hapafambiki netsoka kuti vandosvika ikoko.
Saka muri kuti kubazi rezvekurima ramunoshandira?
Tiri kuti isusu zviri kutarisirwa nehurumende hazvigoni kuitika kuti musi wa 21 December pange pava nemacoordinates. Asi dai zviri zvekuti hurumende yakaburitsa mishina atingati magadgets anoita kuti macoordinates iwayo atorwe, ikapawo vashandi maprotective clothings atingati isusu mahovhorosi, maweksutu namajombo nemarencoat nokuti iko zvino inguva yemvura, ikapazve vashandi vose midhudhudhu inoenderana navo kuti basa riitiwe, basa harigoni kumira, basa harigoni kunonoswa, ende rinobva rabatawo deadline. Saka tiri kuti isusu kuti deadline ribatwe, hurumende ngaiplayewo pati yayo. Hurumende ngaigone kuona kuti hapana mushina wokutoresa GPS coordinate, hapana zvechifambiso chokuti munhu anosvika pamurimi nenguva, hapana zvezvokupfeka zvinoita kuti munhu azvidzivirire pamvura iri kunaya mazuva ano. Izvozvo zvoga ndo zviri kuita kuti titi hurumende hatisati tasanganisa musoro pamwe chete nayo, nokuti zvatakavimbisana nayo haisati yazadzisa.
Asi vazvou, makambosvika zvichemo zvenyu izvi kuvakuru veagritex here kana kuti kuhurumende? Ndinorangarira kuti makamboita muonera pamwe pane zvimwe zvainetsa vashandi vebasi rezvokurima.
Izvo takazvisitsa tikadzokorora tadzokororazve, asi hapana turusi kana rimwe chete ratati taona richivya kwatiri gore radopera. Patakazvisitsa takanga tine chivimbo chokuti tichingofuratira kuda zvimwe tichaona pachiitwa action yokutaridza kuti taatambokurukurirana navo. Asi chotikahadzisa pahana dzedu ndechokuti patakadobva ako kuHarare tichitaura navo, takazosara kundosvika kumastation kwedu pachidori nei neinformation inotaura kuti iko kuri kudiwa maGPS coordinates pamurimi umwe noumwe wakacheresewa makomba epfumvudzi. Uye murimi iyeye kana izvozvo zvisipo, haagoni kuti mainputs ake mafertilizer kana avareda achidiwa mumunda awanikwe nekuda kwekuti izvozvo zvinenge zvisipo. Tikanetsikana zvachose kuti ko hurumende yatirashirei? Zvinhu zvatakakurukirana nehurumende tichifungidzira kuti zvinoitika, asi hapana kana chidoko chatichaitika panguva ino. Ndo zviri kuita kuti tirambe tichingoti konai ko hurumende matisiireizve, ko matikangamwa here? Nokuti zvairi kuda kuachivha nesuwo toda kuzviachivha. Saka takasisa kuhurumende chichemo ichocho, havasativo vagona kutipa sokuchema kwatakaita.
Avo vange vari munyori weZapta vazi vaishe Joe vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mufinancial Gazette vakuru mumabhizimisi vanoti kugwamidzira mutero pose panotengwa kubva pazvikamu zviviri kubva muzana 2% kusika pazvikamu zvishanu kubva muzana 5% kunokanganisa zvekutengeserana nemaindustry pamwe chete nemabhizinesi munyika. Mufinancial Gazette mekare Zimbabwe inonzi ichatadza kutengesa matani makumi maviri nemasere egoridhe akange achitarisirwa kutengeswa gore rino, zvichinzi vanotengesa goridhe havana kunge vachitengesa goridhe rakawanda. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamuka sei kumhuri yese yeZimbabwe kwamuri matima nenyika achinokwasai mustarashi Jesu ari kutaura ndimufundisi mwoyo. Ndoda kungoyambira zvikuru kuvana veZimbabwe vari kunze kwenyika kunyanyanya panguva dzino dzezuro rekrisimasi. Zvakakosha chose kuti vana vamwari tinoona kuti mafambiro egore rino akaoma, akasiyana mumafambiro yambiro yandida kungopazwa kuvana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Dai zvaigona kaudai maigona magona kungogara kwamuri ikoko musagona kuenda kukrisimasi pano kuenda zvokumanikidza, nekuti mafambiro egore rino haana kumira zvakanaka, akasiyana mumafambiro nekuti zvimiro zvacho zviri kuitika mukufamba zvinhu zvinorwisa tsitsi, zvinorwadza. Saka ndaingoyambira kudai zvaigona kwamuri ikoko mari yamaida kuenda naye kuzuro rekrisimasi zvirane zvenyu mutumire vari kumusha vagone kubatsirika nemari iyoyo, pano kuti moenda mumamu rodhi mwacho muchisangana matambudziko okuchema, kusafamba zvakanaka nezviri kuitika parodhi. Saka zvanga zvakakosha kudai zvaigona matumira zvenyu mari idzodzo, ndiona chinhu chinenge chakanaka mozoenda gore rinotevera, nekuti nawe coronavirus iwe chiri kuramba chikukura zvakanyanya, nekuti hazvibatsiri chinhu ndimobva kubva kuno moenda kukrisimasi apo mobva kwatakura chirwere wosvika wotondobata musha wose, vazukuru nanasekuru nanambuya kauti nevana. Saka zvinhu zvinenge zviri zvisina kumira zvakanaka, saka dai zvaigoneka mangogona zvenyu kumbomira kwegore rino mozozoona gore rinotevera.
Mzaneti wakafa. Ndinoda kutaura panyaya education. Nyaya education yakatourawo muZimbabwe neutungamiri huripo. Vose kana uchitadza kubhadhara mudzidzi kuti adzidzise mwana ave nemangwana rakajeka, zvinoreva kuti hauna, uri kutouraya nyika kusvika pakupedzisira. Dzimwe nyika zhinji maticha anopuwa mari dzakawanda zvikuru kudarika vashandi vakawanda, zvichitaridza izvo kuti vanovaka foundation yenyika. Kozi kuti uve president unenge wakabva kuchikoro, kuti uve doctor unenge wakabva kuchikoro. Saka ipapa panoda kutarisiswa zvikuru.
Tinoda kutaura ndakanangana nevana vanobva kunana Zaka. Tine magroups edu atinoita anobatsira vanenge vashaika vari muno muSouth Africa. Tinoita group tounganidza mari kana munhu ashaika, munhu wokwanisa kusengwa oendewa naye kumusha kubudikidza nemari yatichidoneta. Saka tiri kukumbira through studio iyoyi kuti kana uchibva kuZaka tobatsirana kuti tive tese mumagroups iwayo, tikwanise kubatsira hama dzedu dzinenge dzashayika dzinoenda kuZimbabwe dzichibva kuno kuSouth Africa. Please ndapota. Chitori chikumbiro chatakagarira pasi tikaona kuti vamwe vedu kumamisha uku hatina chunhu, dzimwe hama dzedu dzirungotsakatika muno dzichirara muno muSouth Africa. Saka tinotonge tichitochema zvikuru kuti hama dzedu dzikwanise kuenda kuZimbabwe dzindorara nouwandu tinogona kukunda, especially vanhu vanobva kuZaka. Tinotenda zvikuru kana kuri kuti vanoteererawo zvinotaura. Unondirakafa ari kutaura, namba dzake dzinoti 065 173 2770. Please itai kuti tibatane tikwanise kubatsira dzihama dzedu dzinenge dzashaikira muno dziende kumusha.
Kwazwai vashamarari vedu nevateereri, nekukwazisai nemufaro. Ndini Samueri Vigita ati hangu zvozvi ndiri kuSouth Africa. Pane mashoko andirwadza ndateerera Studio 7 Nungomurume, Mbisamashoko Kuti, Ndaku South Africa, Kanaku Kunzegu, Nikakunga America, Kanaku Kosfana, Maikuda, Maikusiki, Nikakuli Pakashata, Zimbabwe, Maikute Kinda, Nukuda Papu, Maikusiki Tofara, Munika Yedu. Sino, Sakanaka Hazo, Zamunota Uram Kuma Wang, Asi, Rangarira Aikuti, Mutende, Zamunopuana Mari, Kudiava Munaku. Asimudige mchicheo kakuzio kutuwa mwano diyabu yewe Nga kunakiza ese pati enyu kutonga Mumushidi ya enyu Asi nae megu na kucheuka Mutala kutuwa mwoto wano diyayere Aisinyo rewa kumana Kamuaka diwane shumba Kamuaka wira mwaka tuwane mwena Mwaka ura wane matosu Asi Sama kundoswa kaupeyo Asikuro wakuti Makenda nukuda pavo Menyu wanga wakarasa kumira Murizavo, Guano Gara, a bonus in you, Mimuno di Amujuta, Maria Titri, Sakanaka, Murandum Chizuana, and Muzinu, Macacombore, why me?
Masura, Studio 7, Apo, and I do Mandi, we say for Apo. I was still nani so till nani wo was a tingle till nani with a which communicated is woman as varies in Doctor and Rukuno go to which communicates in Babu woman as varies that is you teach us a woman to digo. As you go in your mother's in many cards with a portrait of the Mujin of Zimbabwe, the teachers of Agasun Kao could have told you how he gets overseas Zimbabwe over. Wawuye ziwa pima kukwara wumana mibi tinga inda wiko wumana zikamiche wana wiko South Africa na Mozambique na umalawi wumana nigoza ama Zimbabwe zile chumi wumana kuma wakata zonu Zimbabwe wumana munu waka wemba ya kero wumana waka wemba ya kero wumana wewa mpa zira for nothing pasitia na cha umpaka na izikana wumana ka zili nani uti nisa government South Africa kwa lembo wa South Africa wanuwa woshi jija wana wakia pa mzimbo zisidu na wito lengwa sina cha kumbatu Havana kama rito nyuma, unuwa basa, kuna chini Zimbabwe. Saka wadati wa wani mareje kutike gironda, nyuma naku. Unu, South Africa kwa wakila basa Zimbabwe, sinawu, 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 tenderu. Government ini inda inu tenga Zimbabwe, inu tenderu. Yuwa kama ara DP kukudeni ya ushitakura wani wewe. Ndi tuwa takura ni mota zaayo government. Inu wa isa pa umu Zimbabwe, inu wa paimu mwe imbaya. Inu tenga wa badra Zimbabwe, mchana, mchana, pangwezi, pangwezi, kwa wapedzi. Kuzita government, inu wa wani Nuzi zanu pia fa umana ka zui kwa chena ngu zanu pia fa ina mnagai fotea Saka ina basa ni wanu kwa boza ina mnagai fotea
Izo zange ziri ufungwa zevamwe wa tereri zisine ine Studio 7 Isu atina kwa takarere kera Tatari sana ne Christmas ne gore yitra Munoti iku hama ne shamwari zenyu Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Muchiti uza zwa munofunga pane zviri kuitika kana kutumira kwaziso kuvamwe venyu asi tinokumbira kuti mutaure nemazwi ari pamusoro. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kubaiwa kwevanhu nhomba inodzivirira chirwere cheCOVID-19 muAmerica kuri kuenderera mberi pasina zvipenga mupinyi zvakawanda. Pari zvino matunhu ose ari kuedza kubaya nhomba vashandi vomuzvipatara neavo vanoita basa iri munzvimbo dzinochengeterwa harawa. Dr. Simbiso Ranga, vanoshanda mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica, vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka uye zvishoma zvisina kufamba zvakanaka zvagara zvichitarisirwa muongororo dzakaitwa mushonga uyu usati watanga kushandiswa pavanhu. Dr. Ranga vanoti vane tarisiro yekuti vanhu veruzhinji vachatangidza kubayiwa nhomba muna kurume kana kuvhumbi. March or April gore rinouya.
Sa ninga taura ndezve kuti vaccine muno muAmerica yakuitwa administered by Pfizer and mamwe mazvipatara zvakati wandei across the country zvatanga kubaya vashandi vemuhealth sector vaccine kana nhomba. Sa kunana New York, even kuno kunana North Carolina vashandi vatanga kubaiwa majekiseni COVID-19. Zviri kufamba, it seems things are a little bit slow, because mamwe masystems haasati awana masupplies kana kuti vachiri kuseta up mechanism yema refrigeration and things like that. Sasindi kutarisira kuti as the month progresses, more and more hospitals will come online.
Pane zvamboti zvanetsa here muparadzwa kwemushonga uyu kana kuti pakubaiwa vanhu nombai?
Taona so far ma reactions aya ma allergic reaction akambo atakaona ku United Kingdom. Kuno ku Alaska, kune a couple of my healthcare workers there vanenge vakaita allergic reaction two or so. But generally in terms of kufamba kwe vaccine across the country, we haven't had any major complaints or any major problems reported. It seems like my airports, the UPS, FedEx, vanga vari prepared. Of course, the rollout is kind of very deliberate and careful. Iri kumanejwa nema states achishanda nezvipatara within the state. Saka it requires kuti vanhu varegister ma employees ezvipatara health sector ne the state and then state supplier zvipatara mishonga the vaccine. Saka that process seems to be rolling out carefully but surely.
Pane zvati zvasikamwa here kuti veruzhinji vachawana nhomba irini kana vanoshanda muzvipatara vapera kubaiwa?
Zvatiri kutarisira Mr. Wane ndezvekuti veruzhinji, I think time scale yatanga tinayo yekuti probably March, April veruzhinji vanokwanisa kuwana access seems reasonable. Right now I understand kuti Pfizer ma doses are available is about 2 million or so, and then Moderna inonzi iri ku vaccine yavo ingango approvwa anytime from now. Iri kuti yo I think there are like 5.9 million doses. So it means that things are gonna be moving slowly and veruzhinji, because the health sector muno muAmerica tine more than 20 million my healthcare workers, because they have a nursing home where they can do and tanga kuwana mushonga. Saka my doses, my numbers are tina we ma available doses versus vanhu vanoda kuvaccinatewa vari pa first priority. It means that pane a gap. So it means that that gap has to be filled first, and I don't know how quickly we'll be able to fill the gap before veruzhinji vawana mushonga. So I think April, May, March, thereabout is still reasonable.
Awa vange vari Dr. Simbiso Ranga vari parunare ku North Carolina munum America ne Studio 7. Patange tichitaura na Dr. Ranga tatambira mashoko ekuti chikwata chezvipanga mazano zvebazi rinoona nezvekubvumidzwa kwezvidyiwa nemishonga re Food and Drug Administration. Chataura kuti bazi iri rinogona kupa mvumo kukambani ye Moderna kuti mushonga wayo wenhomba weCOVID-19 ushandiswe paruzhinji rwevanhu. Mushonga weModerna unonzi unobudirira zvinoita zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana 95%. Izvi zvinoreva kuti pari zvino America ichave nemishonga yenhomba yeCOVID-19 muviri. Baba votaura mashoko akadai pamusoro paamai zvinhu zvabhenda, zvinhu zvafonyoka vedwe zvenyu. Nyami nyami sound zviri nani tirambane, sezvo nguva yedu yapera. Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane gumi nevana. vamunanga kwavanoti zvipinga mupinyi zvainetsa vana muzvina bhizimisi vemunyika nevekunze kuedza kutanga mabhizimisi muzimbabwe zvichabviswa zimbabwe agricultural professionals and technical association inoti hurumende haisi kuzadzikisa zvizhinji zvayakavimbisa vashandi tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru yanhasi apo tichi kupai zvetimwe nhau ini ndini tanono kauwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.